manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 2020 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Makwanisa kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti ezu nesu mchurongwa chedu cha nasi. Uwandewe wano wabatu kani chukure cha COVID-19 mwenyeka, uramba uchikwira. Vezanu PF, vopo mera vanopikisa, moshe kuda ukonzira kusagadzika na mwenyeka. Asi vanopikisa, vanoti, varikuzoro kwa mafuta nguruwe ya vasina kujga. Ndiyo mimwe emisoro ina uzedu za nasi chiba kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika wakwira kusvika pamazana matanhatu nevashanu kana kuti 605 kusvikira pakupera kwezuva nezuro. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevamwe vanhu gumi nevanomwe nezuro wakare. Vaine chirwere ichi pavanhu ava mumwe chete akabva ku South Africa gumi nevatatu vakatapurirwa munyika vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika zana nemakumatanhatu nevatanhatu kana kuti 166 vafa vachiri vanomwe tichiri panyaya iyi mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vakembo muhadhi vakurudzira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa chirwere checovid-19 icho chiri kubata vanhu vakawanda munyika nepasi rose. Vamuhadhi vanovasa chigaro wekomiti yekurwisa chirwere ichi kana kuti covid-19 task force vanga vaine mamwe makurukota ehurumende vachishanyira chinhoyi mudunhu ramashonaland west. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pachino University of Technology kana kuti CAT vamuhadhi vakurudzira vanhu kuti vapfeke zvekudzivirira muromo nemhuno kana kuti maface mask. Vamuhadhi vatichirwere checovid-19 chakaita kuti vanhu vamuke nekushandisa ruzivo rwavanarwo kupedza matambudziko ari munyika kusanganisira zvikwanisiro zvekudzivirira utachiona hwecoronavirus. Asi mumwe mushandi anogadzira maface mask pakat asina kuda kudomwa nezita anoti mari yavari kuhoreswa ishoma zvikuru zvichienzaniswa neyavari kuwana kana vatengesa zvavanenge vagadzira. Mushandi uyu anoti vari kupiwa mari zvichienderana nekuti vagadzira maface mask mangani achiti mari yakawanda yaakatambira madhora zviuru zvishanu kana kuti $5,000 asi anoti vakambotambira $300 yose iri mari yemadhora emunyika.
On average izvezvi tingangoti kuma 5,000 kubva zvatanga kuita kubasa zviri nani. January tikati wana $300.
Kachiri kugadzira maface mask zviuru zvitatu pazuva zvinovapa madhora zviuru mazana matanhatu pamwedzi kana kuti $600,000 sezvo face mask imwe chete ichitengeswa nemadhora makumi mashanu. Panyaya yekuti sei pakati paine maface mask nemasanitizer akawanda zvimwe zvipatara zvichiti hazvina zvinhu izvi mutauriri weCAT vamusekiwa Tapera vanoti akatengwa kare akamirira kuzotorwa.
Muri kuona makutukutu amuri kuona yesaya atone maorder kudhara akatogadzirwa makambani anhu vavo zvatora atisi kugadzira tichengeta because tiri kuzati kunze kwakaipa COVID ida wadri. So yese muri kuona ma 20 liter ma 500 mils ma 100 mils ese atone maorders anhu vavo zvatora.
Vatapera vatadza kutaura kuti vakambopiwa mari nehurumende yekutanga kugadzira zvikwanisiro zvinoderedza kutapuriranwa kwechirwere cheCOVID-19. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatayo vanoti zvinoshamisa kuti vamwe vana nevari kunyoresa bvunzo vari kushaya maface mask asi achingogadzirwa muzvikoro. Vasikwatayo vanotiwo zviri kuitika mukutenga zvikwanisiro zvinoratidza kuti uori watekeshera muhurumende.
Kana chinhoyungu kuri kugadzirwa mamaski akawanda zvikuru pazuva anobudiswa anofuura kuma 3,000 kuti vana vapihwe muzvikoro, asi chinotishamisa ndechechocho chekuti hazvisi kusvika. Asi ndo mugariro wayo, ndo muririre wayo shiri iyo inonzi ZANU-PF, kuti zvinhu zvishoma zvinenge zvichibuda vanenge vachitorawo vachiisawo kwakadai.
Vamwe vapinda musangano wanhasi vanoti hazvina kujeka kuti ndiani chaiye ari kuwana mari pakutengeswa kwezvikwanisiro zviri kugadzirwa muzvikoro kana zvichitadza kupanana zvikwanisiro. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana nezvishanu kana kuti 405,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru gumi nezana nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 10,165. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvitatu kana kuti 193,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi nezviuru mazana manomwe kana kuti 10,000, ndinodzokorora, kana kuti 10.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvisere kana kuti 128,000 vabatwa nechirwere ichi muAmerica vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana mashanu negumi nezviviri kana kuti 512,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu kana kuti 5.5 million.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisi anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisi anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare ramajistrate Kumbare nhasi ratadza kutanga kutonga vatori venhau Frank Chikoore anoshanda akazvimirira pamwe naSamuel Takawira wekambani ye263 chat avo vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa apo vakapinda muchipatara kunotaura nenhengo nhatu dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Johana Mamombe. Mushure mekunge vachuchisi panyaya iyi vashandura mhosva iri kupomerwa vaviri ava. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Chikoore naTakawira vashamisika pavasvika kudare nhasi. Vachuchusi vave kuti vanoda kushandura mhosva yavari kupomerwa. Vachuchusi vaudza Chikoore naTakawira kuti vave kupomerwa mhosva yekusatevedza mutemo wekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 wesocial distancing. Chikoore naTakawira vakasungwa musi wa22 Chivabvu kuParktown Hospital vachinzi vainge vapinda muchipatara ichi zvisina mvumo. Vainzi vai vaida kunoita hurukuro sevatori venhau namuzvare Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri, vanhenhengo dzeMDC Alliance vanoti vakapambwa vakashungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vasori, asi hurumende iri kuramba kuti vatatu ava vakapambwa. Rimwe remagweta achikore natakawira vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti nyaya yavaviri ava itange kutongwa nhasi.
Tasvika vachuchisi vakati ivo vava kuda kushandura zvanga vakachajwa kumana vanazvo. Inishalo vanga vakachajwa nekuti havana kuteerera mapurisa under section 11b. Ivo vauya vakati vakuda kuvachaja under section 5-3 SMSI iyoyo 83 yekuti havana kuobserva social distancing.
Vasaurombe vanoti vaona sekuti danho iri ratorwa nekuti mutemo wavari kunzi vakatyora une chekuita nenzvimbo dzekupinda munyika kana kuti mabhodha. Nekudaro vachuchusi vanoona kuti hapana nyaya zvapa kuti vashandure mhosva yacho. Nyaya yevaviri ava ichaenderera mberi svondo rinouya apo dare rinotarisirwa kupa mutongo waro pane zvataurwa nevachuchusi. Vasaurombe vanoti vachapa mhinduro yavo kune zvaitwa nevachuchusi. Chikore natakawira vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Svondo rino kumasvingo, mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Godfrey Mutimba akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye anotarisirwa kumiswa pamberi pedare nguva ipi zvayo. Mutimba aiita basa rake uye akatoburitsa magwaro ake basa apo akasungwa nemapurisa. Kubait Bridge, mutori wenhau weNewsday Rex Mpisa pamwe neanotengesa mapepanhau kuZim Papers Charles Marerwa vari kutongwa nemhosva yekuti vakatyora mutemo une chekuita nezvekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo bazi rezvekuburitswa kwemashoko nedare repamusoro zvakati vatori venhau vanobvumirwa kushanda panguva ino nyika yakavharwa sezvo vachiita basa rakakosha. Kuchinoi, mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Nunurai Jena ari pamberi pematare nekuda kwemhosva imwe cheteyo. Svondo rino, mukuru wenhepfenyuro yeZim Papers yeCapitol Nyaradzo Makombe Azangwi akambomiswa basa kwemasvondo maviri achinzi chirongwa chakabuda panhepfenyuro iyi pamusoro pekudzivirira kumbunyikidzwa nekushungurudzwa kwevanhu munyika chainge chisina kufambiswa zvakanaka. Mumwe mutori wenhau Ruvhenuko Parirenyatwa anonziwo akamiswa basa kuZBC uko ange oshanda mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vakuru vekukambani iyi kuti sei akamiswa basa. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vatapi venhau vari kushungurudzwa zvakanyanya panguva ino uye izvi hazvifaniri kunge zvichiitika.
Munorangarira pane nhau vakomana vanga vachibva kubasa namunhende vakaumburudzwa muvhu vakarohwa vakanga vachikuvara zvakanyanya.
Vati hurumende inofanira kushandisa vatapi venhau zvakanaka nekuremekedza kodzero dzevanhu kunatsurudza chimiro chayo vachiti handi vatori venhau vanokanganisa chimiro ichi asi kuti muitiro wayo hurumende unokanganisa zvinhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekuburiswa kumashoko amai Monica Mutsvangwa vange vachishanya kuchinoi uye munyori mukuru mubazi ravo vaNick Mangwana vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakasaina mutemo wekuwandudza mabasa ekutapwa kwenhau nekubudiswa kwemashoko weFreedom of Information Act. Uyu ndemimwe yemitemo iri kudzikwa nehurumende kushandura mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA, uyo unonzi nevamwe waimbunyikidza maburitsirwo emashoko nenhau uye mashandiro evatori venhau. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati mutemo uyu munongedzo mukuru wekuti nyika yakazvipira kuwandudza mitemo yekutorwa kwenhau munyika. Vanoti mutemo weAIPA wainge waunza kunyunyuta kwakanyanya munyika. Asi dzimwe nyanzvi mune zvekufambiswa kwemashoko dzinoti kunyanga hazvo mutemo uyu wakati siyanei nemutemo wewaiwepo weAIPA, mutemo mutsva weFreedom of Information Act uyo une zvakawanda zvinofanirwa kuwandudzwa kuti ufambirane neshanduko iri kutarisirwa kufambiswa kwemashoko pari zvino. Mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe kana kuti Misa Zimbabwe vatavani moyo. Vanoti kunyanga hazvo hurumende yaita danho rekutanga rekugadzirisa mafambisirwo emashoko, mutemo mutsva uyu waifanirwa kukwenenzverwa kuti ubvise chimiro cheaipa zvachose. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinoti isusu zvaitwa nehurumende idanho rekutanga kufamba mberi asi harina kukwana.
Zvii zvimwe zvezvinhu zvamuri kugunun'una nazvo sesangano reMisa Zimbabwe?
Kutangira isu pakuti uyu mutemo uyu chekutanga chaunoita hauna kutora cherechedzo kana kuti nuna dzakapiwa nevana vemuZimbabwe. Zvikurusa pavakataura vachiti kana tichinge tatadza kuwirirana nekutsvaga kwatiri kuita mashoko akabatwa nemapazi ehurumende, tinofanira kupiwa mukana wekuti tigunun'une. Chekutanga mubazi rinenge ratinyima, kechipiri kana zvaramba toenda pachidanho chepamusoro kukomisheni. Komisheni yakabvumiranwa nevana vemuZimbabwe iZimbabwe Human Rights Commission. Chechipiri, kana tichinge takatarisana nemutemo uyu hauna kupa zvakanyatso kuti svikiti urongwa hwekuti papera kanguva hurumende inofanira kuti ibuditse mashoko kana mazwi ekuti yaishanda sei inonzi iyo muchirumbi declassification. Chechitatu, mutemo uyu ngausangobata chete mapazi ehurumende chete. Kune mapazi ari muprivate sector kana kuti anozviitira mabasa avo ane chekuita nemhomho yevanhu.
Pane zvikamu here zvamungati zviri kumbunyikidzawo kuburitswa kwemashoko?
Pane chikamu chinotaura kurambidza kwekubuda kwemashoko zvikurusa pakanangana nechavanoticho kuchengetedzwa kwenyika nekudzikama kwayo. Mashoko aya akanyanya kukura zvikurusa zvekuti anogona kuvandudzirwa kureva zvinhu zvose zvepanyika. Naizvozvo havanonyatsokumapepeta zvakanaka kuti anga achinyatsokuva akamira panhanganyaya yavo. Chabatwa chete nemutemo uyu inhau yekuwanikwa kwemashoko. Kucherechedza kwevatakwenhau hakuna kubatwa nekuti kuri mutemo weZimbabwe Media Commission Bill uchiri muparamendi. Kubatwa kwemashoko kuchiri mutemo usati wauya kuparamendi. Uyezve kune umwe wauya nekuministry of ICT unobata chimwe chikamu. Saka naizvozvo tinotaura isu tichiti zvakawanda zvatadzikwa nemutemo uyu kasi kuti idanho rekutanga rekuenda mberi. Tachimirira zvakare kuti pane inouya pawane mukana wekugadzirisa zvivi zvaitwa nemutemo uyu.
Vanga vari mukuru weMisa Zimbabwe vatabani moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mashoko atichangotambira anoti gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vadzinga basa makanzura eMDC Alliance muHarare anoti vaDenford Ngadzore vari muWard 16, vaGrisot Mandere vari muWard 44, vaJason Kautsa kuWard 37 navatonderai Chakareda veWard 20, veWard 31. Izvi zvinotevera tsamba yanyorwa nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora yekuti havachisiri nhengo dzebato ravo. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica iri kuenderera mberi neurongwa hwekupemberera zuva rekuzvitonga kuzere nemugovera, kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuti vanhu vasaungane nekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mhemberero idzi dziri kuitirwa muWashington DC uye mutauriri wemuzinda weWhite House anoti vanoda zvekuzvidzivirira kuCovid-19 vachapiwa zvekudzivirira izvi kunyange vanhu vasingamanikidzwi kuzvipfeka. Asi meya weguta reWashington DC amai Muriel Bowser vanoti mhemberero idzi hadzisi kutevedzera kurudziro yenyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuti vanhu vasaungana. Vanhu vemuRussia vakavhota vachitambira kuwandudzwa kwebumbiro remutemo kuchapa kuti mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin vatonge kusvika muna 2036. Asi vanopikisa hurumende vanoti sarudzo idzi dzakapera nezuro uye dzakabiridzirwa zvemhando yepamusoro soro. Hurumende yeBrazil inoti vanhu vapfumbamwe vakaurayiwa nemusi wechipiri, vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vakamanikidzwa kusiya misha yavo nekuda kwedutu mupengo remafashama emvura nemhepo kana kuti cyclone rakaparadza matunhu anoti Santa Catarina neRio Grande do Sul. Nzvimbo idzi dziri kumahombekombe kwenyanza yeSouth Atlantic Ocean. Zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi hazvina kumira zvakanaka, zvopa kuti hurumende iti mauto nemapurisa agara akadzipakatira ichiti pane vanhu vari kuda kupidigura vaEmerson Mnangagwa. Asi vamwe vanopikisa havari kuronga kuratidzira kwakasimba musi wa31 Chikunguru vanoti chapa kuti nyika iende kumawere inyaya yehuori nekutonga nedemo. Vamwe vemakereke vari kukurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano pakati pavaMnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa, sezvo variwo vakawana mavhota akawanda musarudzo dzadarika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wezvekuburiswa kwamashoko mubato reZANU PF watafadzwa Mugwadi uye mutevedzeri wemunyori wezvekutongwa kwematunhu mubato reMDC Alliance vaJacob Mafume. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMafume kuti chii chapa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.
Nyika iri kukanganiswa nemakaro ari kuitwa nevanhu veZANU PF vari kudya upfumi hwenyika sevari kudya mushonga yemusana zvisina kana dosage. Vanhu ava vaita nyika yekupura. Tiri kungonzwa pano nepapo uyo atora mari apa drugs yava Obadhaya Moyo yatora mari apa isina chayatengesa, ivo vatora mari isina chayatengesa. Hapana kana ari kukanganisa nyika, hapana kana sabotage iri kungoitika nyika. Vari kungomunyungira nyika vari vega kumusoro ikoko necorruption. Atengesa icho haunzi, abata apo odya, vese vari kungodya pavakasungirirwa sembudzi. Nyaya yecorruption ndiyo yauraya nyika. Nyaya yecorruption ndiyo yakuvadza nyika nekusagona kutonga kwehurumende iyi. Hurumende iyi yazvipinga yoga pasina ane ari kuibetsera, yotonga zvinovava semhiripiri kana kutonga zvinovava semadhorofia. Hamuchina rufaro munyika, nyika yose yongochema, hakuchina kana tariro, vanhu vochema zvisina tariro.
VaMugwadi, pindurai tinzwe.
Nyaya iyi yakaongororwa ikagarirwa pasi zvikaonekwa kuti kune vamabhizimusi 1 vari kuita yatingati muchirungu sabotage. Sabotage ndiyo iya yokuti mapolicies kana kuti zvirongwa zvinenge zvichiitwa nehurumende, zvisungo zvatorwa nehurumende kuti nyika ifambe nenzira iyi, ivo vanoipindira vodhaivheta mugwagwa uri kufamba nehurumende nenyika kuti iende mberi, vachisaidzira kumamwe mativi. Ndo zvaitaurwa panyaya iyi kuti vamabhizimisi tikatarisa kukwidza kwavari kuita mitengo yezvinhu zvakakosha yatingati mabasic commodities, vanozviita zvisiri pamutemo, kuri kuzama kuda kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vatukane nehurumende kana kuti vashoropodze hurumende nekuda kukwira kwezvinhu. Ndochokutanga sikana taona zvakaita seizvozvo, ndopaya patinozotaura kuti aizva ngazvichimirira pano, hazvicharamba zvichienda mberi. Ndokusaka vanosungwa vari kusungwa, ndokusaka vari kuvharirwa mabhizimisi vari kuvharirwa, ndokusaka vari kubatwa nenhau dzecorruption vari kubatwa, ndokusaka vari kutsoropodza nenzira dzakarurama vachinyora zvimanyepo vari kubatwa. Hatisati tatanga, vachabatwa kusvika varega maitiro avo ekutsoropodza zita renyika vachireva nhema nekuspreda manyepo.
VaMafume, hanzi muri kuita gudzi ramukanwa muchiita mareva nhema.
Noti ngati muromo wemunhu here ari kumiririra bato rinenge riri kuda kuti vanhu vafare. Pavakapinda muhurumende vaMnangagwa vakapromisa kuti ivo vachange vachiunza chikafu, pakaitwa command agriculture, pakaendeswa mabhirionzi akataurwa muparliament, hapana chakabuda ipapo. Iko zvino vanhu vari kushayiwa chikafu, chikafu chiri kuitwa zvekudonetwa. Kana mari, maticha, masoja, mapurisa, munhu wese hachina mufaro nemari dzavari kupuwa. Asi pavakapinda muhurumende, vanhu vaitambira $600 machii, mari ichiita ichikwanisa kutenga zvinhu. Payakambogadzirwa pa-inclusive government, vachamisa navatsvangirai vange vari mugovernment, zvinhu zvaifamba zvakanaka. Zvese zvavari kutaura izvi kuti vari kugadzira hapana kana chatati taona. Inongori nhamo nenhamo. Ungati hurumende yavo vakagadzira imwe cabinet inotsvaga kuti vanhu vanga vaviwa sei nhasi. Kana vakatsvaga kuti vanhu vanga vaviwa sei nhasi, vobva vaita izvozvo. Vakatsvaga kuti aiwa toda kumboita maqe fuel, obva arebesesa. Vakati aiwa toda kumbokwidza mutengo wemagetsi, zvobva zvarebesesa. Vakati aiwa toda kumbo bata pakadai, zvobva zvaitika. Hapachina kana chimwe chinounza mufaro. Chese chavaronga ndechekuti munhu weZimbabwe anga achivaviwa. Chese chavaronga ndechekuti munhu weZimbabwe anga achibaiwa pamoyo. Kurohwa kunoitwa vanhu, vana vadiki vongosungwa, madzimai vongosungwa, vana vadiki voabductwa, vana vadiki havachina mufaro. Chawataura wotonzi aiwa wasora mukuru wenyika. Ukati ufambe nekoko zvonzi wademonstrator. Ukati uite ichi wotanga kubatwa kuitira kuti utsimbirirwe. Hakuna kwazvinoinda. Tinotarisa nhoroondo yekuMalawi. Neushingi wakaitika kuMalawi, vanhu vakapedzisira vati aiwa kutambura kwakadai ngatichikumisa.
Peta henyu chirongwa chedu vamugwadi.
Vavafume havana kana zvine musoro zvavari kutaura pamhinduro yavo yavari kupa. Zvakangofanana nekuti munhu wangofunga kungonyora matambudziko ari kusangana nevanhu. Vanhu havasi kuda kuudzwa matambudziko avari kusangana navo because vanomaziva. Matambudziko atiri kusangana nawo tinomaziva sevanhu. Minus abductions dzaari kutaura idzi, minus mademonstrations dzaari kutaura ayo. Zvose zvavanenge vachiita zvose izvi hazvivake nyika, hazvina kana pamwe chete pazvinobatsira nyika inoyi. Kutaura zvaari kutaura ikoko nokutsoropodza nyika hakusiko kunounza chikafu munyika. Kune vanhu vose vemuZimbabwe vakateerera, ndoda kuti muchizviziva kubva nhasi kuti dambudziko rechikafu rinopedzwa nekurima nekushanda. Ndosaka mutungamiri wenyika achitaura kuti productivity, productivity, productivity. Kwete zvekutungana kwembudzi zvana Janakob Mafume naana MDC vavo vari kupatsanura naiko zvino hatizivi kuti dzangani.
Vanga vari mukuru wekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Uye manzwa kubva kumutevedzeri wemunyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance. VaJacob Mafume vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chinotambirwa nemutambi weZimbabwe Marvelous Nakamba cheAston Villa icho chiri kutatarika chiri pachidanho chechitatu kubva pasi, zvichireva kuti chikasasunga dzisimbe chinoburiswa muEnglish Premier League. Chine mutambo wakaoma zvikuru nesvondo apo chiri kusangana neLiverpool. Liverpool iyo yakatosimudza mukombe weEPL wegore rino iri kutarisirwa kuti irambe ichitamba zvakasimba sezvo iri kuda kupinda munhoroondo yekusimudza mukombe nemapoinza akawanda. Chirongwa chedu chelive talk chewomen's round table na 8 PM. Nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye matambudziko ari kusangana nemadzimai. Pera regaiti mbatarisa misore na uza nasi. Uwandu wevano batuwa nechirwere cha COVID-19 mwenyeka waramba uchikwira. Vezano PF wopo mera vanopikisa moshe yekuda ukonzira kusagadzikana munyika. asi vanopikisa vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolesine mhla ka 2 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu khala ngana basananzeleli ukuthi leli gciwane lokhu likhona phakathi kwethu. Sebe sikhambela bengalawo ama mask la okuvala ubuso lokuthi nje abasananzeleli ukuthi bakhulumisane omunye ekhathana.
Asebefunyanwe belegciwane leCOVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithupha 605 emhlabeni jikelele sebeyizigidi iphose ezilishumi lanye 10.8 million.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthethe okunye okwakukhulunywa ngabantu ukuthi i-access to information ibe ikhanyelwa yiZimbabwe Human Rights Commission, not iZimbabwe Media Commission.
Ingcweti zokwethula kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethula owe Freedom of Information Act lowawukhona owe Access to Information and Protection of Privacy Act IPA. Ngemva kokuxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance ayesishiyagalombili kudale lesenethi izolo, ibandla le-MDC ithi namhla lixotshise amakhansila e-MDC Alliance amane kukhansili yeHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlole batholakala bele COVID-19 ngokutshona kwelanga langolwesithathu abalishumi lane, oyedwa nguye kuphela obe ngomunye ngobaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lokhu sokukhubule inani lasebefunyanwe belegciwane leli elizweni jikelele laya kwaba ngamakhulu edlula ayisithupha 605. Abasebesinde kulomkhuhlane sebelikhulu lamashumi ayisithupha lasithupha 166 labulala abayisikhombisa. Inani lasebehloliwe kubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amashumi ayisithupha lengxenye 68,400. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe bele COVID-19 sebeyizigidi phose ezilishumi lanye 10,847,011. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 519,888. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula eziyisithupha 6 million, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Umbiko owethulwe nguhulumende uveza ukubana inani labatholakale belegciwane le-COVID-19 liyaqonga kulabo abaselizweni hatshi abavela kwamanye amazwe kuphela njengalokho obekuyinhlala yenza. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomfundisi Useni Sibanda oyisiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legciwane le-coronavirus AAM for Bulawayo against COVID-19. Ochasisa ngenhlelo zabo.
Mbona ngani into eqhakathekileyo elokhu ikhanya ukuthi abantu khala ngani abasananzeleli ukuthi leli gciwane lokhu likhona phakathi kwethu. Sebe sikhambela bengalawo ama mask la okuvala ubuso lokuthi nje abasananzeleli ukuthi bakhulumisane omunye ekhatshana ngenxa yokuthi lokhu singananzeleli ukuthi lumkhuhlane usungenile. Njalo siyananzelela ukuthi akusengabantu nje kuphela abavela ngaphandle kwelizwe ababalawo, kodwa lalabo abaphakathi. Kutsho ukuthi lokhu sokusitshengisela ukuthi usuqalisa ukumemetheka, njalo lumqando esiphakathi kuwo kutsho ukuthi lawo uyangezelela lolu duru.
Ungathi ukubuthana kwabantu endaweni ezigoqela enkonzweni zesiKristu lakwezinye indawo kungabe kubangela lokhu ukumemetheka kwegcikwane yini? Njalo njengezinkonzo kunhlanganiso yena leyo I'm for Bulawayo against COVID, kuyini eliphathisa ngakho leli kubonayo?
Into esingayixwayisa abantu ukuthi abantu benanzelele ukuthi li-COVID-19 leli gciwane ligcwele liphakathi kwethu, lingaba khona, njalo ke kumele silinanzelele. Sizivikeleni ngoba akula la sibhedlela. Into esikhathaza kathesi ukuthi lezibhedlela ekumele zilungise zikhangele abantu. Lakathesi izinto eziningi uhulumende ayithembisa ukuthi uzaziletha azikho. Ngakho-ke lokhu sikhona phana esasikhona ekuqaliseni. Njengoba ngikhuluma ngimele iZimbabwe Christian Alliance, thina into ebese siyenza kathesi ukuthi siqhubekela phambili sikhuthaza abantu, njalo sibachasisele ukuthi lumkhuhlane we-COVID-19 ungena njani ebantwini, njalo sibakhuthaza ukuthi beqhubeke phambili begeze izandla bekunanzelela. Ngikhuluma kanje njengolwesihlanu sizabe sincedisa abantu beluveve, sibanika amasepa lezinye izinto ukwenzela ukuthi bekwanise ukugeza izandla, bekwanise ukuzivikela kulumkhuhlane. Udubo olukhona yikuthi nxa abantu bengena ezitolo lapho kuthengwa khona kuyabe kuminyene. Amabandla singeke sakhuluma ngawo kathesi ngoba abevele evaliwe bebengavuli.
Lo ngumfundisi Useni Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso eqhuba inhlelo zokulwisana legciwane le-coronavirus eye-IM4 Bulawayo against COVID-19. Ube exoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingcwethi zokwethulwa kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethulwa owe-Freedom of Information Act, lowa ukhona owe-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Owawuhlezi usolwa kakhulu ngokuba loncindezelo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inkokheli zenhlanganiso zentatheli zindaba eziningi zithi kukhona okungacaciyo ngalomthetho omutsha owe-Freedom of Expression Act. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba ezacathulayo eye-Young Journalists Association of Zimbabwe, YOJA, umnumzana Leopold Mnende, upha umbono wakhe.
Umongameli we-Emmerson Mnangagwa uthethe okunye okwakukhulunywa ngabantu ukuthi i-access to information ibe ikhanyelwa yiZimbabwe Human Rights Commission, not iZimbabwe Media Commission. Ngoba i-access to information into eyavunyelana ngamazwe wonke ukuthi sizabe senza sihloniphe. IZimbabwe Human Rights Commission iyo yodwa elamandla okukhanyela ukuthi into lezi ziyenzeka ngamandla njalo uhulumende wenza kwenzeke.
Kuthi kulezikhexe ezikhona kulomthetho ezilakho ukuba ngumgoqo kakhulukazi kuntathele izindaba lapho kulaba kufunayo kuziphatha amandla zikahulumende oqathekileyo.
Ibifuze iphume egcekeni ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi uhulumende esinike amaphepha emvuma ezenza amaphepha ayewabhala lezinto ayezibhadalela ukuthi uzasinika nini njalo sokutheni. Lokhu kuhle uhlanganisele lengatsha zikahulumende lathi ngama-state institutions, even laf ahlanganisa labo zesa zupho fuze sibe wazi even ama-ministry abo ukuthi avumelana ini abhadalani, njalo fuze sibe wazi ukuthi lokhu bakwenza nini.
Umnumzana Collins Ncube isakhamuzi seHarare uthi usasekhona umsebenzi kwezokulondolozwa kwentathelizindaba lokwethulwa kwezindaba lemibiko ngokukhululekileyo.
Imithetho yakhona kayi-implementwe as per the constitution. Kwesinye isikhathi kungaba lama-act atshintshwayo lanani, kodwa kuqakathekile ukuthi khona uhulumente ame eqinisweni lo mthetho ulandele. Kuba lula kakhulu kweze ukuthi intatheli yezindaba lawo belandele umthetho naloyo yabukhona elizweni.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama. Umthethondaba kamanje eHarare wehluleke ukuthonisisa namhlanje intatheli izindaba ezimeleyo uFrank Chikore loSamuel Takawira wenkampani yomsakazo we-263 chat abetheswa icala lokwala ukulalela iziqondiso zamapholisa ngokungena esibhedlela obekulaliswe amalunga amathathu awe-MDC Alliance agoqela unkosazana Johanna Mamombe. Lokhu kubangelwe yikuba abatshutshisi betshele uMantshi ukuthi sebeguqula icala eletheswa ababili laba. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
UChikore loTakawira bamangele lapho befika emthethwandaba namhlanje betshelwa ukuba icala abaletheswayo seliguqukile. Abatshutshisi bathi icala elitsha ngelokwephula iziqondiso zokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-COVID-19 ngokungasondelani kwabantu duzane laduzane, i-social distancing. Ababili laba babotshwe mhlaka 22 Nkwenkwezi esibhedlela se-Parktown esisemzini we-Waterfalls eHarare besetheswa icala lokungena kulesi sibhedlela ngaphandle kwemvumo. Amagqwetha ababili laba bathi labo bamangaliswe ngabatshutshisi asebeguqula icala. Amagqwetha ababili laba bathi labo bamangaliswe ngabatshutshisi asebeguqula icala. Bathi leli nyathelo selithathwa ngoba elakuqala belingasoze laya ndawo emthethwandaba, belizahleli lahlwe. Icala leli elitsha lizaqhubeka lihlaziwa ngeviki ezayo lapho idale elikhangelelwe ukuphuma lesinqumo. UChikore loTakawira bayawalandula wonke amacala abawetheswayo. Ekuqaliseni kwayonale iviki kulenye njalo intatheli izindaba esebenza izimele eyemashwingo uGodfrey Mutimba obotshwe esetheswa icala lokungahloniphi umongameli welizwe laye osamelele ukuthonisiswa. Umthimba ubotshwe eqhuba umsebenzi wakhe, waveza lengwalo zakhe zomsebenzi kodwa wabotshwa kunjalo. eBaitbridge enye njalo intatheli izindaba yephephandaba leNewsday uRex Mpisa kanye lothengisa amaphephandaba awezimpapers uCharles Marerwa babotshiwe labo besetheswa icala lokwephula umthetho ophathelana lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 lanxa ugatsha lwezokwethulwa kwemibiko lwaziswa ukuba intatheli izindaba yizisebenzi eziqakathekileyo zezigaba ze-essential service, ngakho-ke ziyavunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown. Echinoyi enye njalo intatheli izindaba esebenza izimele uNunurai Jena umelele ukuthonisiswa ngecala elifanayo. Ngeviki edluleyo umsakazi we-Capitalk uNyeratso Makombe Hazwangwi umiswe ukuya emsebenzini okwamaviki amabili engaholiswa ebikwa wasakaza uhlelo oluphathelane lokuhlukunyezwa lokwephulwa kwamalungelo oluntu olwalungahlelwanga kuhle. Umqondisi wenhlanganiso esebenzisana loZulu eZimbabwe Peace Project okungelinye lamalunga omanyano wenhlanganiso ezingaphansi kwe-Human Rights NGO Forum, unkosazana Justina Mukoko yena usola ukuphathwa kubi okwenziwa intatheli izindaba elizweni.
Kulusizi kakhulu ukuthi sibona ukuncindezelwa kwentatheli izindaba, ikakhulu kuleli viki ingene kuleli viki sibona intatheli izindaba zabesifazane ezimiswe lokuxutshwa umsebenzi.
asenelisanga ukuthola icele likahulumende kulokhu njengoba umabhalane omkhulu kugatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini.
Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela umonakalo odalwe yi-COVID-19 ikakhulu kwabesifazane ukuthi bona baluphatha njani loludaba. Kodwa likhumbule izihlobo, alenelisi ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya kungenxa yaleli gciwane le-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguGibbs Dube.
Abantu ababesebenzela owayengumongameli wakwelemelika umnumzana George Bush asebeqoqane babumba inhlanganiso yokuncedisa umnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats ukwenzela ukuthi anqobe umongameli Donald Trump okubandla lama-Republicans. Abantu laba abakubandla likaTrump bathi bazonda indlela uTrump abusa ngayo. Sebesebenza lebandla lama-Democrats labanye abakubandla lama-Republicans abafuna ukuthi uTrump anqotshwe kukhetho oluzakwenziwa lonyaka ngolwezi. Isikhulumeli sikaTrump sithi abantu laba bafuna ukususa uTrump esikhundleni ngendlela ezingaqondanga. Idale leCongress kwelemelika likhangelelwe ukuthi lizakhuluma ngokwenziwa ngele-Russia e-Afghanistan okuthiwa ilizwe leli lahlawula amalecaja e-Taliban imali yokuthi abulale amabutho emelika. Inkokheli zomvikela zikhangelelwe ukuthi zizanika ubufakazi edale leli ngokwenziwa ngele-Russia. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele-Ethiopia kulandela ukubulawa komculi olodumo uHachalu Hundessa owadutshulwa ngabantu asebebotshiwe. Umculi lo ubesanda kuchothoza uhulumende wakwele-Ethiopia okuthiwa uncindezela abantu bohlobo lwe-Oromo. Sokulabantu abedlula ama-50 asebedutshulwe bafa akade betshengisela emigoqweni bekhonona ngokubulawa komculi lo.
Ngemva kokuxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance ayisishiyagalombili kudale le-Senate izolo, ibandla le-MDCT namhla lixotshise amakhansela e-MDC Alliance amane kukhansili ye-Harare. Amakhansela la abalisa okaward 16 umnumzana Danford Ngatsiore, uGrace Scott Mandero okaward 44, uJason Kautsa okaward 37 kanye loTonderai Chakeredza okaward 31. Ukuxotshwa kwama-senators e-MDC Alliance izolo kukhuphule inani lamalunga aleli bandla asexotshiswe nguNkosazana Thokozani Khuphe edale lephalamende laya kwabangama-21. I-MDCT iqale ukuxotshisa amalunga e-MDC Alliance kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi isikhundla esathathwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngemva kokubhubha kukamnumzana Morgan Tsvangirai sasimele sithathwe ngumakhuphe. Isinqumo lesi sabangela njalo ukuthi uMakhuphe ahluthunele iMDC Alliance isigodlo sebandla leli eHarare eseHarvest House. Umnumzana Jamisa uthi uMakhuphe usesetshenziswa yiZANU-PF kodwa yena uyakulandula lokhu. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo endawonye lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance eMelika umnumzana Tim Muringai onguye osungula lingxoxo.
Sibona the continuation of ukuthatha okwama rights ama voters a 2018 esavotelwa thina iMDCA Nelson Chamisa. Sibona futhi ukuthi iMDCT yakamakhuphe labo Mr. Moyo laba sebengantu asebefuna ukuyethusela abantu ngoba sibona ukuthi anti court yabanika ama dates labana ukuthi baye ku Congress. So sabona ukuthi ama structures amaningi baye sebejikile ukuthi baye contesta kuma congressional amakhuphe. So kathesi sokusebenziswa khona amandla ukuthi imali ngabuyi on our side sizalikhipha kuma parliament position lama senators. So thina sithi abantu at the end of the day are the destiny propellers of our organization. Lokho kuma recalls noma banga recalla wonke, we will still prevail as MDCA led by Nelson Chamisa.
Baba moyo kulomgoqo yini lapho eliza kuma khona kumbe liza qothula imbokodo lesisekelo libaxoje bonke abe MDC Alliance.
Into ekhona ukuthi iMDCT ityona ema usujoine elinye iqembu usudlalela enye team, awusiyo member yethu and therefore awusasi represent kuparlament, awusa represent ama views ethu kuparlament. Ngalokho ke thile lungele lokuthi siku recall abantu ama members of parliament ama senators sabanikeza ichoice from the onset ukuthi nayi i ruling esipho e Supreme Court la ukuthi lina ngena ngetikiti le MDCT ngoba MDC Alliance kwakungayisiyo party kusiya ukukhetho ngo-2018 kwakuyinjoyinano yamaparty ahlukeneyo futhi lina langena ngebizo le-MDCT kuleyo alliance lavotelwa on that basis and therefore libhilonga ku-MDCT. Laba abazithi bona bangongqondongqondo, well then awasitshiyele enye ichoice ngaphandle kokuthi siwarekhode.
Baba Moringai, abasekeli benu bayakhalakhala bathi ibandla lenu ligcwele osikhwica mfundo, ligcwele amagqweta, ligcwele abantu abafundileyo kodwa likhanya kalila maqhinga, kalila strategy. Nanku lixotshelwa amalunga ephalamenti ukusa kwelanga kodwa akula lutho elilwenzayo, lithini ngalokho?
Sesibona iMDCT siyenza ontando ayiphikiswa njengezani anti yabona. So lapha sazama umuntu wonke uyabona sibake basithi kanti lihambelane kuma court ona lawa angathiwa athathwe over ngezani uPF lama judge angkhona, but we have tried everything. So ukuthi asizami anything ukuthi sibe le strategy, hayi asoqiniso leli. Siyabona ama lawyer ethu ayahamba as representative ngoba anti bona abe MDCT bahamba bayathi i Supreme Court judgment bona bay interpreter in the way that suits them less than uPF lapho sekubonayo. Sabona omunye ujudge I think ngochitapi omutapi esithi i MDCA is a party constitutionally and wayifaka ku reserve, so i judgment yakhe ayikaphumila ka test. But sibona laba be MDCT sebeqhubeka ngokuhamba yethu selama members of parliament lama senator ukuthi mali ngayekela ukubuya on our side sizari recaller. So into ekhona kathesi sithi hayi qhubekani ke, but thina njenge MDCA vela sethuki baba asiyesabi abantu bonke 2.6 million alisoze labathatha le court order.
Nanso mnumzana moyo uyakhuluma uMoringai, ngitsho labasekeli be-MDC Alliance bathi lingaze libaxotshe bonke abameli babo edalele ephalamende kungayiwa kukhetho kusasa, kabasoze balivotele lina njenge-MDCT kamakhuphe, bazavotela i-MDC Alliance yena leyo kaThamisa futhi.
Yeah, I think umfowethu uMoringai uyalibala ukuthi iSupreme Court is the highest court eZimbabwe. Akula enye judgment ezodlula lapho. And nakhona ukuthi kuze kuye kwiSupreme Court, yibo bona be-alliance aba-aphilayo i-judgment eyayenziwe yi-High Court. Baphikisana nayo ukuthi bona babe libandla, kodwa bahluleke ukuprove ukuthi babe libandla. Okokuthi bazovotelwa noma kanjani, yeah, well, asibayekeleni baziduduze because at the end of the day abantu bavotela institution, abavotela umuntu. And abantu iqiniso sebelazi ukuthi besiyavota ngo-2018 napha babesitshela ukuthi bantu abalivotelayo i-MDC kaTswangirai. Namhlanje bayamangala masebetshelwa yibo be-MDC Alliance ukuthi hayi cha, thina asiyo i-MDC kaTswangirai, thina siyi-MDC kaChamisa. Abantu bebengayazi i-MDC kaChamisa ngo-2018 bebesazi i-MDC kaTswangirai. So ma kuyukuthi kuzoyiwa kukhetho sizobona ukuthi zozala mpomoni ngoba abantu manje babe sebevota belolwazi, sebekwazi ke ukuthi i-MDC abayivotelayo yiphi.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC eMelika. Ubekhuluma endawonye lomsekeli wesikhulumi se-MDC Alliance eMelika, umnumzana Tim Muringai, kungxoxo ebulawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7. Ugatsha lukahulumende lwezokulima selusungule uhlelo lwabalimi olubizwa ngokuthi yintwasa farming program olujonge ukumelana lendlala, ukungani kuhle kwezulu kanye lomonakalo odalwa yikuguquka komumo womkhathi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Uhulumende ubika ukuba lolu hlelo lokuqalela ukulungiselela ukulima ngesikhathi sentwasa lujonge ukukhuphula isivuno selizwe, ukumelana lendlala kanye lokusebenzisa amanzi amalutshwane ekulimeni ngesikhathi ilizwe libhekane lokuguquka komumo womkhathi osokuphazamise umsebenzi wabalimi elizweni elalisaziwa ngokuzilimela ukudla okwenela umuntu wonke. Umnumzana Davidson Masendeke, uprovincial agronomist weAgritex kugatsha lwabalimisi eMathebeleland North, uchaza uhlelo lweintwasa oluzakhokhelwa ngabalimisi.
Uhlelo lolu babelubiza bethi ngugajompo. So kungani sokuguquka sesithi lohlelo lwentwasa lwenziwa ngentwasa ngesikhathi sentwasa. Sidinga ukuthi umlimi lomlimi abe lendima ezintathu. Eyokuqala indima iyabe incane nje kayinkulu kangako, ingaba ngama 50 by 20 meters lapha azathola khona ukudla kwakhe. Abe selima lapho ngobungcithi bakhe bonke. Abe sesiba lendima yesibili lapho alima khona isilimo azasithengisa kumbe AGMP. Abe selendima yesithathu lapho azalima isilimo esizasinika amafutha.
Umnumzana Masendeke uqhubekele phambili echasisa ngokukhangelelwe ukwenziwa ngabalimisi kulolu hlelo.
Sidinga ukuthi umlimisi ngamunye ngamunye abe labalimi abangafika amakhulu amathathu lamachuma amahlanu 350. Abe sesebenza labo. Sifuna ukuthi sibambe amanzi lawa alahlekayo angaze ahamba, angaze asuke emasimini. Sizagepha okuyizo okungamagojana okuncane okuzabamba amanzi, ukuthi nxa izulu linile ungakhangela emasimini nakhona kulokhu ngamagojana okuyabe kubambe amanzi abathi ngesilungu okungama-basins. Ngokungamagojana nje okuyi 15 centimeters ububanzi lokutshona kuyi 15 centimeters kula makhuba angikhona vele asetshenziswayo. Lapho-ke umlimi uzafaka ngaphansi umquba wakhe alandele phezulu afake kuyi-fertilizer kwakhe. Uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuthi abalimi bathole okokuqala inhlanyelo eqondileyo, imvundiso yakhona bese bethola lalokho okuthiwa yilime okulungisisa umhlabathi nxa umunyu.
Unkosikazi Agnes Ndlovu ongumlimi wemaphandleni eKezi uthi uhlelo lukagajopo bayalwamukela ngoba esigabeni sabo izulu lilutshwana.
Ugajopo ngolunye uhlelo olumangalisayo olungani ngikhona ngapha eweni yeKezi abalwenzayo yibo abantu abavunayo. Wena olime ngeduku yazi ugcinisekilwa ngumuntu otshaya ugajopo.
Abohlangothi lwabalimisi bakhuthaza abalimi bemandebeleni ukulima amabele, inyawuthi lokunye okulakho okumelana lelanga kanye lokungani kuhle kwezulu. Kunje abalimi labalimisi babikwa bephakathi kokugebha amagodi beqala ngokufaka ilime, bazathi sebefaka umvundiso lenhlanyelo. Abalimisi bathi njalo sebeqalile ukulungiselela ukulima ukuze benelise ukuvuna amanzi azakhulisa izilimo ngohlelo lweintwasa olujonge ukuqeda indlala ezweni lokuvuna amanzi ngendlela yokulima ngogajopo. Okwamanje ilizwe libhekane lendlala enkulu kanye lokusilela kwamanzi kubangelwa ukungani kuhle kwezulu. Ingcitshi zomumo womkhathi zithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele, i-global warming. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Gqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi isikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Asebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithupha 605. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi phose ezilishumi lanye 10.8 million. Ingcwethi zokwethulwa kwemibiko lezindaba zithi akula mehluko uqobo kumthetho osanda kwethula owe-Freedom of Information Act lowawukhona owe-Access to Information and Protection of Privacy Act ayipha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.